muscle for fun, see. Chris Beats, yeah, CMT. Ndakangoputsika vamo underground selene mine ushe madgores now my 10 kwete zve 1+9 hanzi nchabuda mgema fari kona noba ine crown hanzi nchabuda sans kubuda se album ra junior brown still mambo nzine ndekurepa yizi hobby saka tiksema mic pasunge pakurekodza raspompi kasmisa pamberi pangu keria yako inenda mguva tsano ndoita unge road epa state house pane ari kuda hondo mudzi anofira mahara music yake ndaneukata nekuti nondimara ndikurisa manhamba sejuskat chero akavenga ndozva zviitori number after number ndiri kukompita nedirectory muri kubata here mabhaza ndiri kucreata kana kuti muri mapostman munobata leta ndakurepa ndakaleza vamunotemba vanondizeza and the days are numbered nebhukadhineza
zuva nezuva tinotamba nemazwi tichikadzira mumanzi tinotamba nemazwi vanoterera voti izi inyanzi inyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
hanzi
inyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
hanzi
inyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
hanzi
inyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
ndinorepa ndinoimba ndachigwina vandibate nasam too much to handle zvakutoda maoko eoctopus ndine goride zviri kuva pisa off nekuti vane siriva sendiro yebofu masofa panze gore rese tichisenza sha dj achipusha back to back boss pensa sha saka chatinotya chii vanotibata sei tiri 3 masofa panze tmg ku platinum ri vip
ikesedzi mami sazvinzwa muri nyanzvi
ndorepa soft as anti
ehendo saira mnandi
okay back to the business we back contract tiri pakati peprogram se commercial break I'm so sick
uri kunzwei
I think ndikunzwa ginger step aside or get crushed nekuti game rachinja the cows the mama ndave queen anchatsaire chivanze zvikanzi uri queen way ndikati masofa panze
zuva nezuva tinotamba nemazwi
nemazwi
tichikadzira mumanzi tinotamba nemazwi vanoterera voti izi inyanzi inyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
hanzi
inyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
hanzi
inyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
hanzi
inyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
vafana stora rabbis but inini samudzara then relate back the seat for taxi driver akarara yes of course fan mataga try on this andisa I have my own goals to defend as we go esa mas vegas ndokwandova got the seat in my heart cheron karego rapper jungle will still rip them apart
hanzi was soft
yeah you va chikopera ini
hanzi was soft
we kasinda opera mini papi pandaita soft no bustels inyanzi apando famba ndine cap ndakuita kunge mabvi the computer neni you late bro like you passed away level andava ritabatiki cheron skate say severa ipanda kafamba makadzika mandri mutsimu kwa muri ndikatsamwa mneitsa munyama competition napana udzaiwa madam sofa panze tipanyanga ticha zobva kana tsada
zuva nezuva tinotamba nemazwi
nemazwi
tichikadzira mumanzi tinotamba nemazwi vanoterera voti izi inyanzi inyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
hanzi
inyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
hanzi
inyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
hanzi
inyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi
siri nyanzi